kumira zvakanaka munyika zvioneka kwese kwese. Kubva kuvashandi vehurumende iye, kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa. Hazvizvo kuti munhu wese anongozviona. Zvipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani. Kuti vatoendesa vanhu avo kuzvipatara varairidzi, mari yavanobhadharwa haitokwani. Kuti vaendese vanhu avo kuzvikoro hazvina kumirira zvakanaka kune munhu wose muzimbabwe. Saka kana bumbiro remutemo rekonstitution yezimbabwe rinopa vanhu kodzero sekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunzi. Saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
Vamavhaza, munoti nezvataurwa navamahiya?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo, vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varoda kuedza kufanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varoda kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vazokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira. Pane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinoizvi hainei nenyaya yekuratidzira, inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita mademonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuengland, kuamerica, every embassy vari kuita mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe, why do you want to demonstrate outside? Saka zvinokutaratidza kuti zviri kuitika iko zvinoizvi izvi chiritori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende nenyika yeZimbabwe.
Vamahiya, tiri kunzwa Dr. Mavhaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze. Munoti?
Ndinoona vamavhazi vari muno munyika yedu yeZimbabwe parizvi. Kana vari muno vanogona kuzvisvisisa kuti chiwa vamavhazi muno muZimbabwe chaakungotengeswa neUS dollar chete. Kwaunonotenga havatodi maRTGS ukatoda kutenga chingwa neRTGS. Vanotoramba RTGS vanotipei US dollar. Apo chingwa chingori besiki vamavhazi. Asi toda kurasa kuoma kwakaita zvinhu kune munhu ari kutambiriswa zimu dhola. So munhu akadaro haatumwe nomwe munhu. Kana uchiratidzira kuhurumende yako iri kutungamira panguva iyoyo, unenge watumwa nani? Vanhu vari kutumwa nenzara, vari kutumwa nekushupika kwavari kuita. Nyaya yasarudzo kupa vanhu mukana kuti vabvise hurumende iripo vaise yavanoda kana kuitsosera. Kuchinjwa kwerezhimu kuripo pamutemo. Hatitumwe nevamwe vanhu. Tiri kuzvituma uye vanhu vari kudai vari kutoenda kumapurisa zviripo. Saka vanhu kana vasingafari vanofanira kuenda kuhurumende yacho iyoyo votaura kuti hatisi kufara. Ndosaka zviri pamutemo kunovaratidzira.
Dr. Mavhaza, hurumende iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuefekta regime change kana kubvisa hurumende. Zvivo zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa.
Ukaona munhu anenge achingonongedzwa, munhu ane bhora ndianomakwa, imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe. Saka mukashongora miromo yawanda yakanongedzera kuhurumende, zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisonaka kushandira vanhu vayo. Asi kune nhunzva tunzva nhubu nharadada dzitingade kuona hurumende ichibudirira. Vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tine dambudziko rakati nerakati, mozoratidzira mumwe musi. Tobva vati aiwa matiudzirei, hatiudzwe izvozvo. Asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune ari kuvatuma, ari kuvamonyorodza maoko, kune vari kupiwa mari vana mahiyava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita reZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haitengeswi nemari, inotengwa neropa.
Taurai tinzwa mahiya.
Ndinopedza ndiri kuti nyika yedu yeZimbabwe kuti ienderere mberi, vana vese veZimbabwe vanofanira kugara pamwe chete poita national dialogue. Vanovaagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga. Togara pasi tochiya tingaite kuti tipedze nyaya yeuori. Chii chatingaite kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga, sarudzo dzekuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo.
Maita basa vamahiya. Dr. Mavhaza, zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamahiya?
Vamahiya vari kutaura zvakanaka chaizvo asi pavari kushaisha ndipe kungofa kuti hurumende iri kudzvinyirira vanhu hurumende iri kuti kana mune chekutaura huyai mutaure asi chimbomirai tange tagadzirisa zvinhu tange taona kuti nzira idzi dziri clear for us to demonstrate.